anera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 7, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pasina chabhadharwa kuzvapswa 16 May, zvoreva kuti mushandiri anenge akundikana pamadhimanzi edu. Saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguva yenotice period ye-14 days kuti tizogutsikana kuti mushandirwi pane zvaari kuitira vashandi vake.
Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kuramwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi.
Izvi tinofanira kuti tibvume kuti zvinhu hazvina kumira mushe. Zvanga zvakaoma but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichiburikidza nekutaurirana.
Asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vari pasi pesangano rechitungwiza Municipal Workers Union pamwe nevakuru vekanzuro iyi vasangana nhasi kumahofisi ebazi rezvevashandi nemabasa kuitira kuti vanyorerane pasi zvavakavirirana pamusangano wechimbi chimbi wakaitwa nemapoka maviri aya nemusi wechipiri. Izvi zvakaitwa mushure mekunge vashandi vanyora tsamba kune vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro amai Evangelista Machona vachivazivisa kuti vari kuronga kuramwa mabasa kutanga musi wa 17 chivabvu unove mwedzi uno kana kanzuro yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Vashandi vari kuda kuti zvichemo zvavo izvo zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo, mashandiro avo, kushungurudzwa pamabasa, mari dzevari pamudyandigere nezvimwe zvakawanda zvikasike kugadziriswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revashandi vaEfrem Katsina avanoti vanotarisira kuti mushandirwi achashanda nesimba kugadzirisa nhunha dzavo mukati memasvondo maviri avakamupa.
Mushandirwi aona kuti vashandi vakangorama mabasa zvechokwadi, saka mushandirwi akabva atifonera akati titaure naye. Saka takaendako musi wechipiri tikanoita musangano nameya naacting town clerk pamwe chete nevamwe vemanagement vakanga varimo. Tobva taita musangano wechimbi chimbi kuti pangaonekwe kuti pakagadziriswe sei pazvichemo zvevashandi.
Zvisungo zvipi zvamakabuda nazvo mumusangano iwoyo?
Pamusangano uyu mushandirwi akatvimbisa zvakati wandei zvaakatvimbisa. Zvimwe zvinosanganisira kuti anopedza kugadzirisa nyaya yemasalaries kuti apanchwe musystem nekuti masalaries matsva a2021 nekuti vashandi pari zvino vachiri kutambira mari isingatenge gore rapfuura. Uye panhau imwe yatanga tichida kuti mushandi apiwe mari yake musi wa25 wemwedzi wega usati wapfuura. Employer akati akwa ipapo imbondipaiwo nguva. Tikati aiwa, kana zvichigadzirika ngatipana nematime frame. Ndobva employer ati ndipei mwedzi miiri kana mitatu. Uye zvakarewo nhau yevictimization kune mamwe maforomani atakaona kuti ari kuvictimiza vashandi vachivashandisa senhapwa. Takazviisawo zvakare kwavari vakati vari kugadzisa nyaya iyo nokurumbidza.
Ko, kana mushandirwi akasakwanisa kuzadzisa zvose zvamuri kuda kuti zvigadziriswe, zvii zvinozoitika?
Kana pasina chabhadharwa kuzvapswa 16 May, zvoreva kuti mushandirwi anenge akundikana pamadhimanzi edu. Saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguwa ye notice period ye 14 days is kuti tizo kutsikana kuti mushandirwe pane zvari kuitira vashandi vake.
Tanzwa kuti maenda kubazi rezvevashandi nemabasa zvii zvamaamanoitawo ikoko.
Pane zvatakaurira nazvose kuti mushandirwa achatiitira takati hazviperere patiri nekuti vekuminister of labor vanga vatoziviswa kuti kune urongwa hwekurongwa nevashandi vechitungwiza municipality kuti vamboenda pastrike. Saka vakanga vatishedza for conciliation nevakuru vekambani kuti zvatakawirira zvoiswa muzvinyorwa nekuti employer wedu tinomuziva kuti anongobvuma asi nedzimwe nguva haazoiti. Saka tinoda kuti abvume nokuita nokunyora pasi kuminister of labor for conciliation.
Avanga vari mutungamiri wesangano revashandi rechitungwiza municipal workers union vaEfrem Katsina vachitaura vari parunhare nestudio 7 vari kuchitungwiza. Asi meya vechitungwiza valove more maiko vanoti kanzuro yavo inochido chekuwandudza mashandiro pamwe nemararamiro evashandi vayo kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaiomera. Vamaiko vanokurudzirawo kuti pave nenhaurirano vashandi vasati vafunga kutora matanho ekurangwa mabasa.
Isu sekanzuro tiri kanzuro inocherechedza nekukoshesa kodzero nechimiro chemunhu anonzi mushandi. Ndosaka sekanzuro tichiita pose kwatinogona tichizama nepese kwatinogona kuona kuti chimiro chemushandi uyu kana ofe yemushandi yacherechedzwa tichizama nepatinogona kuti tivandudze mararamiro nechimiro chemushandi. Zvisinei izvi tinofanira kuti tibvumo kuti zvinhu hazvina kumira mushe zvanga zvakaoma, but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoda kuti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichiburikidza nekutaurirana. Asi sekanzuro kutiwa best kuti kana vane zviuto vashandi vedu zvionekwe nekucherechedzwa kuti zvagadziriswa tisaiti dambudziko.
Avanga vari meya vechitungwiza valove more maiko vachitaura nestudio 7 vari parunhare vari kuchitungwiza. Vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika avasiri kuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wokukurukura kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uyo wakaitwa nezuro padande mutande. Musangano wakarongwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust. Musangano uyu wakawirirana kuti patorwe matanho ose anokodzera kuitira kuti vari munyaya dzezvematongerwo enyika vasazvipe masimba ekuvandudza bumbiro rakabva muvanhu. Musangano uyu wakabudawo nechisungo chekuti vanhu vabatane mukuramba kutambira Constitutional Amendment Bill No. 2. Mumwe wevakaronga musangano uyu vadzikamai Bere, avo vanova mukuru weZimbabwe Human Rights Association, vati vana veZimbabwe vakataura pachena kuti havasi kuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika.
Zvikuru zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti izvo vana veZimbabwe vakabvumirana kuti havasi kuzoda kuti bumbiro ravo remutemo ripfarurwe. Vakati ivo vanoda kuti vamunangagwa vasaise rupfavo rwavo pamutemo wakabva kuparamendi. Vakati ivo vanoda kuti vamalava vanovaivo Chief Justice vateere zviri mubumbiro remutemo, vasaite semapoliticians kumbambashira masimba.
Vabere vatiwo musangano wanezuro wakaparura mwaka mutsva wekurwisa kuchengetedzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Vakati vana veZimbabwe vachaenderera mberi nekurwisa kuti inzwi ravo rinzwike. Mumwe mugari wekumasvingo amai Entrance Takaedza, avo vakataura pamusangano uyu vakati vanoshamiswa zvikuru kuti bumbiro remutemo yenyika ratova kuvandudzwa, ivo vakamirira kuti vadzidziswe nezviri mubumbiro rakavhoterwa pareferendamu neveruzhinji muna 2013.
wadza chaizvo kuti tinzwe kuti constitution yakuto amendiwa. Isusu tiri kuno kumusha takatomirira kuzodzidziswa nezve constitution. Hatisati tatoziva kuti mukati macho zvatakapedza kuita contribution tichipa zvipfungwa dzedu. Hapana wakazodzoka kwatiri kutiyeukawo sevanhu kuti aiwa zviya zvatakataura zvakazobuda zvakadai. Nokudaro tiri kuti kwete kuamendwa kweconstitution.
Mbane mukurumbira Thomas Mapfumo uye akataurawo pamusangano uyu akapa chitsvambe kunyanya kune vechidiki achiti vane basa rekurwisa utongi usiri hwejekerere kuitira kuti remangwana renyika rive rakajeka.
Constitution ndevanhu, vanhu ndovano. Constitution yakanaka, haisarudzwe nepati kana naanybody. Constitution ndevanhu, vanhu ndovanoita kuti constitution vati constitution ndeyedu iyi.
Sinhengo yeMDCT uye vari mumwe mudzimai wechidiki muNational Assembly akavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika Muzvare Yvonne Musarurwa vanoti vakavhotera bhiriri nekuda kwezvikamu zvakanaka zvirimo zvinosimudzira madzimai nevechidiki pamwe nekupiwa kwemasimba kumatunhu.
Chakanyanyisa kuti ndivhotere angari maissues anga achienderana nenyaya yekuti mayoti anga akuwedzerwa kuti anga achikwanisa kuwanikwa ari mudare reparliament like project kunenge kune chain more youth anenge achiuswa muparliament before kwakusina zvachiri chikocha tanga tichingatariswewo tichingarangarero. Then issue yekuti madzimai achawedzerwa dzimwe 10 years kuti vanga vari muparliament and kuti madzimai council vachange vaina pasentiketu yavanenge vachipiwa yekuti vange vachidzoka mudare reparliament. Then issue yedevolution
vachipindura mubvunzo wekuti sei vakavhotera bhiri rine zvimwe zvikamu izvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuchema chema zvichiti zvinouraya utongi hwejekerere. Muzvare Musarurwa vati zvanga zvakaoma nekuti bhiri rakauya riine zvakanaka nezvakaipa. Muzvare Musarurwa vati kuvhotera mitemo mitsva kunofanirwa kuchinjwa kuitira kuti vanhu vavhote chikamu nechikamu zvinozovhoterwa nevakawanda zvobudirira zvakaipa zvoraswa kwete zviri kuitwa pari zvino. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvakaitwa nezuro izvi ndozvinogara kutaurwa nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa kuti vanhu vese vanofanirwa kubatana mukurwisa umbimbi ndoga.
Saka vana veZimbabwe vakuita ino citizens convergence ndokuungana kutenderana kuti haiwa ngatiti zviri kuda kuita dikiteta kugadzira simba avo ngazvipere.
Gurukota rezvemutemo Vaziyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa kuti vanhu vangawirirane vose pachiga chinenge chatorwa vakati pautongi hwejekerere zvinenge zvavhoterwa neveruzhinji ndozvinobudirira.
Not everyone will be happy with anything. Cheromba chaimba. If you make a decision, some will be unhappy, some will be happy. But the majority will have their way. You know, in a democracy, the minority will have their say, they will have their workshop. But the majority will have their way.
Nhengo dzedare reSenate makumi matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiri iri rinopa masimba kumutungamiriri wenyika kusarudza mutevedzeri wake pamadiro, kudoma vatongi vematare edzimhosva, kuwedzera uwandu hwemadzimai nevechidiki muparamende nemumakanzuru nezvimwe. Bhiri iri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuk Malava vari kufanirwa kuenda pamuchikandigere musi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Asi bhiri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika zvinoita kuti vamalava vasaenda pamuchikandigere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zangadari mbatanizgo we masangana akazvimirira pamwe nemasangana anomirira vagari re Zimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzisa bumbiro remitemo yenyika panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanogara vachiudza vatori venhau kuti vakazvipira kuzadzisa urongwa uhu. Vachiparura urongwa hwebhajeti renyika gore rapera, vaNcube vakapa chirongwa ichi mari inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 19.5 billion RTGS sezviri mubumbiro remitemo. Asi masangano akazvimirira aya anoti nzira yatorwa nehurumende panyaya iyi handiyo sezvo yave kutodoma mabhodhi nemakurukota anenge aine masimba akawanda kudarika makanzuru zvinopa kuti makanzuru acho ashaye basa. Masangano aya anoti kunyanga hazvo bumbiro remitemo richisungira hurumende kuti ipe makanzuru zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti renyika, mari iri kupiwa makanzuru ishoma uye iri kuuya nezvirehwarehwa zvakawanda zvave kutoita kuti zviite sechikwereti. Vachitaura nezvebhodhi idzva ravakaumba gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati richashanda kuona kuti makanzuru aita basa nemazvo, vakati zviri mumutemo weUrban Councils Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association runova nhengo yeZimbabwe Devolution Campaign vaRuben Akili kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya yedevolution kana kuti nyaya yekuparadzirwa kwemasimba chinhu chakakosha uyezve chiitiko ichi kana kuti urongwa uyu hwanonoka. Asi urongwa uyu hwauya panguva apo mitemo iri kugadzirwa kana kuti mitemo iri kuda kutonzi ishandiswe kuti urongwa uyu huenderere mberi. Hauzi urongwa kana kuti mitemo iyi haisi kuenderana nedevolution kana kuti nenyaya yekuparadzirwa kwemasimba semanyorero azvakaitwa muconstitution muchapter 14 yedu yeconstitution.
Vagari muda kuti paitwe sei?
Tiri kuti isusu kana kuchiti kune devolution tofanira kuita devolution yemazvokwadi iyo inopa simba kuvanhu, iyo inopa simba kumaprovincial councils, iyo inopa simba kumalocal authority.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti section 276 yeconstitution inopa maguta kana makanzuro the right to govern.
Asika gurukota rezvematunhu vaMoyo vari kutivo vadoma bhodhiri uye makurukota aya vachiti makanzuro haasi kunyatsoita basa nemazvo, nekudaro vanenge vachivabatsira.
Urongwa hwedevolution huchipa masimba kumakurukota ehurumende, huchipa masimba kuhurumende yekumusoro, inenge isiri devolution. Saka tikuti isusu sevagari devolution hurumende dai yaita urongwa kuti devolution ive devolution ini maringe neconstitution iri maringe nepachingwa kuti democracy na utengo wejekerera.
Mungajekesa ipapo?
Tingati devolution yatinotarisira isusu kuparadzirwa kwemasimba kumakanzuru mukuvanhu uyezve nekumaprovincial metropolitan council. Izvi zviri maringe neconstitution yedu chapter 14. Asi mukatarisa zviitiko kana kuti zvinhu zviri kuitika pari zvino pamutemo kana kuti Metropolitan Councils Bill rakabuda, rave kunounganidza masimba muvanhu vashoma. Izvi hazvisirizvo zvinenge zvichitarisirwa uyezve zviri maringe neconstitution, hazvienderani nezvakanyorwa muconstitution. Naizvozvo tinenge tichitarisa kuti isusu masimba ava anoparadzirwa kubva kumusoro achipiwa kumaprovincial metropolitan councils uyezve achiva anopiwa malocal authority kana kuti makanzuru uyezve achipuwa vanhu.
Sei vanhu vachifanira kupuwa simba iroro?
Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vavakasarudza. Hazvifanira kunge zviri zviitwa nemapato ezvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vanhu vavakavhotera. Vanhu vanofanira kunge vaine izwi. Iyezve vanhu vanofanira kunge vaine izwi pamari iyo yatinokwanisa kunge yakanyorwa musection 301 yeconstitution kuti izwire kuti mari ichashandei chinofanira kunge dziri zvive zvinoitwa nevanhu parizvino ndikatarisa kuti makanzuro ari kupiwa mari iyi achinzi ave anoita mabasa anoudzwa zvekuita kubva kumusoro asi isu tinenge tichitarisira kuti padevolution vanhu ndo vave kudecida vanhu ndo vave kutaura kuti mai iyi ngaishande chakadai uyezve mari iyi haifani kunge iri pachirungu rinoti conditional
munorevei
mari iyi haifani kunge ine zvinoitera kumashure kana kuti ine nhongwa mari iyi ngaiuye iri mari vanhu vocho vanotaura kuti mari iyi toishandisei zvakare tinenge tichitarisira isusu kuti mukugadzirwa kwomutemo ikoko vanhu vave nezwi mukugadzirwa kwomutemo ine chekuita nedevolution uyezve devolution haisingoreva mukutongwa kwematunhu chete
munotarisira kuti ibate zvimwe zvakaita sei
muzvicherwa ungave kana munyaya dzezvenharaunda dzeenvironment munyaya dzezveutano munyaya dzezvekutorwa kwemitero chaiyo kana kuti ingava mitero yemigwagwa tinenge tichitarisira zvakare kuti mafunctions iyayoyo kana kuti zvive zvinoparadzirwa kumakanzuro angava paprovincial kana kuti palocal
vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association varuben akili vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutongi wedare redzimhosva vawebhista Chinamhora vapa vaviri vechidiki Legwani Mavhunga namunyaradzi Mafararikwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza kufamba kwedzimotokari uye vanoti vakatoshwa vari mumaoko emapurisa. Ukuwo mutambi webhora akaita mukurumbira kuchikwata chenhabvu chedynamos Stanley Chirambadare nezuro akapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Chirambadare anga ave nesvondo ari muusungwa mushure mekusungwa achipomerwa mhosva yekubata zvisiri pamwero mukomana ane makore 13 pachikoro chake chinodzidzisa vechidiki nhabvu mumusha wemufakose. Mutongi wedare vawebhista Chinamhora vakati Chirambadare aise gwaro rake rekufambisa kumaoko edare uye azvipire kumapurisa musi wechishanu woga woga. Chirambadare ari kutariswa kudzoka mudare musi wa13 Chivabvu. Vanhu 41 chete vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 30 nezvisere nemazana 3 nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 38,398 uye vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru chimwe chete nemazana 5 nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1,575. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava zviuru 400 nemakumi manomwe nezvisere nezana nemakumi manomwe nevana kana kuti 478,174. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 56 kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakatanga kubata vanhu kuChina gore rapera chikazopararira munyika dzakawanda. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti kurwisana kuri muBurkina Faso kuri kuita kuti zviuru nezviuru zvitize munyika iyi zvichitevera kufa kwevanhu vakawanda. Sangano iri rinotiwo vanhu vakawanda havachina pekugara mushure mekutiza misha yavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatarisana nenguva yakaoma muurongwa hwavo hwekuva nevamiriri veAmerica mudzimwe nyika vari vanhu vanowirirana nemadzisawira eAmerica. Panguva imwe chete vari vanhu vanoratidza chimiro cheAmerica muchokwadi. Mushure memazuva zana vari muhofisi vaBiden vaisa mazita 11 evanhu vavari kuda kuti vatambirwe sevamiriri veAmerica kune dzimwe nyika
uye vane vamwe vanhu makumi masere vavanofanirwa kudoma kuitira kuti America imirirwe munyika dzose dzepasi rino. Mitambo. Mitambo yetsiva inodzokera munhandare mangwana, asi veruzhinji vachange vachiionera padande mutande reSly Media vachishandisa nharembozha dzavo, sezvo vanhu vasiri kubvumizwa kuungana kuti vaone mitambo iyi nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana mushure mekunge vatambi vatora nguva yakareba vakamirira makundano akadai. Vatambi vane mukurumbira vechirume nemadzimai kubva kumativi mana ese enyika, kusanganisira Mona Lisa Spanda, Zvikomborero Danzva, Peter Pambeni naPatience Master, vachange vari munhandare mumutambo wekutanga mushure menguva yakareba. VaMaumau avo vanove zvekare muridzi weMaumau Boxing Promotions vanoti munhandare muchange muchibaka moto unotyisa zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa nevatambi.
Pamutambo wetsiva uyu weMaumau Boxing, takatarisa moto uchabaka zvikurusu. Ndingangoti pamabhausi ese, asi ndichaona moto mavivi chaiwo achibaka pakati paanele Bafana natakawira wokugwero. Tozouya kuvasikana pachabaka moto pakati paZvikomborero Danzva and Sihle wokuBulawayo. Ndingati zvakare kuchabaka moto bauti nebauti yese, nokuti vanhu vacho vanga vachigadzira mutambo uyu muchokwadi.
Tseva munyika yakapedzisira kuitwa muna zvita 2019 ndokumiswa pakamiswa mitambo nehurumende kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMaumau vanoti kunyange hazvo vateveri vetsiva vasiri kutenderwa munhandare nemhaka yechirwere cheCOVID-19, varonga kuti vatsigiri vaone mitambo iyi vari mudzimba dzavo vachiona paSly Media vashandisa nharembozha dzavo kanawo makompyuta.
Kunyange zvazvo vateveri vemutambo wetsiva vasiri kubvumirwa kuuya kumutambo wetichaita musi wa8 May, tichavimbisa vateveri vese kuti tinenge tichistreama live paterevhizhen yeSly Media.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare ndodhana moyo, Anele Bafana, Cecilia Pitsen, Evans Usaihwepu, Philip Msariri, Tino Chikerema naBongani Makokoba. VaMaumau vanoti pachange paine mitambo inosvika 10 iyo ichange iine manharaunda matanhatu pamutambo wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makadi yenyu vateereri, tinokukokai kuti mutitumire mashoko enyu paWhatsApp muchishuvira vana amai vose zuva reMother's Day rakanaka. Tichashandisa mashoko enyu pachirongwa chemusi wesvondo 9 Chivabvu, apo pasi rose richange richicherechedza zuva iri. Kana muchida kutitumira mashoko enyu, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Live talk na 8 PM, tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kurangwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi, asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remutemo wenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bayaminyana kakhulu ezilindweni lapha abalindela khona ukugada uzupho njalo futhi bathatha isikhathi eside yathola ukuthi umuntu uyalayinela ibhasi okwamahola amabili emelele ukuthi azathole itransport
ukusilela kwezimoto ezithwala uzulu kobulawayo kubikwa kungaba ngokunye okulomthelela ekusabalaliseni igcikwane le-COVID-19 kulelo dolobho
sina sithi abantu ama MP ase parliament bayahanjiswa e parliament ngama vote ethu ngabasebenzi bethu silalo ilungile lokuthi sibayale ukuthi hayi sesixotsha abasebenzi bethu ngoba kabasasiyenza intando yethu sebenza intando yabo okokuthi ibhili le isipasisiwe e parliament akuncedi lutho nxa uzulu esala
amabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebeqhubha umkhankaso wokuzama ukuvimba ingoqoqo enziwa kusisekelo sombuso welizwe ku-Constitutional Amendment Bill No. 2. Kuwoza Friday namhla silomculi womdumo we-rumba ozibiza ngegama lokuthi ngu-Chaputika ehamba leqembu lakhe ele-St. Paul Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga namuhla utshayele ihlombe abasebenza kugatsha lwezempila kahle ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 njalo wathembisa ukuthi uhulumende uzabancedisa ukuthola impahla zokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi befinyelele imota zokuya emsebenzini. Ubikwa ethule amazwi la ebhodabhoda isibhedlela se-Chimanimani. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle lusithi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhe laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,398 njalo labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,575. Lokhu kuza ngemva kokuba igcikwane leli libulele umuntu oyedwa njalo lahlasela abangamachumi amane lanye izolo kuphela i-41. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 478,174 ngesikhathi abantu belokhu besamukela umjovo wakuqala lowesibili walumuthi. Ukuze sicubungule ukuthi abantu bayalandela yini iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyobulawayo Water Action, esiqale ngokumbuza ukuthi ukusilela kwezimoto kuleli dolobho kungabe kulomthelela na ekusabalaliseni leli gcikwane.
Ukusolakala kwendlela zokuhambisa singathi i-public transport kuyingozi kuZulu ekumemethekiseni igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantu bayaminyana kakhulu ezilindweni lapha abalindela khona ukugada uzupho njalo futhi bathatha isikhathi eside yathola ukuthi umuntu uyalayinela ibhasi okwamahola amabili emelele ukuthi azathole i-transport kukanti lamabhasi akhona vele ayimkhehlekhehle file futhi malutshwane uyathola ukuthi ibhasi yakho ukusuka edolobheni siyafika endaweni njengemakhandeni kumbe luveve iyaphosithathe phosikhola lonke ngoba kuvele kuzifele kuibhasi kwakhona kugijimi kuyingozi ke khona ukho sisithi thina uhulumende kavumela amakhombi athwala abantu ngoba abantu babe bebalutshwane bamisikhathi eside esilindweni njalo bayaphanga behle behlukane
uhlupho lwamanzi solunjani njalo singathi lalo lulomthelela yini yini ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Udaba lwamanzi kalukalunyi noma i-City Council yayisitshele yathi kuzaphela lokhu kusiyafika u-15 March, kodwa namhlanje sikuMeyi lokhe kuseselendawo abantu abaswela khona amanzi ahlanzekileyo ngesikhathi. Sikubona ngani lokhu, noma sokungcono nje imizila siqathanisa lekuqaleni komnyaka ukuminyana kwabantu eziboraneni lemabhawuzeni sokungconywana, kodwa lokhe kuyisimo esibucayi esingathabisiyo. Kukanti abantu hhayi, iziqondiso abazilandeli kangako, ngoba abantu bakhathazeka kakhulu ngomkhonomo welizwe, ngamabhasi, amanzi lokuselela izimuli. Kibo yiyo into eqakathekileyo khathesi kulokulandela izinqumo ze-COVID-19. Kukanti njalo sithi bazazilandela njani eqinisweni abantu bona beminyezeliswa endaweni ezinjengazozubukho, beminyana bengaphiwa ithuba lokuphefumula, kwenza abantu bagcine bethi kanti okuvele ungayisi kufa kuyini.
Lowo umnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action, sixoxelaye ekoBulawayo. Abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebeqhuba umkhankaso wokuzama ukuvimba inguquko enziwa kusisekelo sombuso welizwe phansi komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2. Lo mthetho opasiswe edale lePhalamende bathi unikeza umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amaningi wokwenza santando, okugoqela ukukhetha omahluli bemthethwandaba. Intatheli zendaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqoqela umhlangano ngolwesine ntambama bagoqela inhlanganiso ezinjengabo Zim Rights, Zimbabwe Peace Project, Zimbabwe Human Rights NGO Forum lezinye, kanye lamabandla ezombusazwe aphikisayo. Bathi bakhethe ukuwenzela enkundleni yebulenjini eyeZoom besesabela ukubotshwa kwabantu langokwephula iziqondiso zokuvikela ukuthelelanwa kwe-COVID-19. Osakhulayo ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uCharles Nyoni uthi abakwenzayo kujonge ukufundisana loZulu ngobubi bokuguqulwa kwesisekelo sombuso.
Thina sithi abantu ama-MP asePhalamenti ahanjiswa ePhalamenti ngamavoti ethu, ngabasebenzi bethu. Silalo ilungele lokuthi sibayale ukuthi hayi sesixotsha abasebenzi bethu, ngoba kabasasiyenza intando yethu, sebenza intando yabo. Okokuthi ibhili le sipasisiwe ePhalamenti akuncedi lutho nxa uZulu esala, ngoba thina siprotect iconstitution yethu yalapha eZimbabwe.
Ukhuthaza uZulu uNyoni ukumanyana lokukhuluma ngalizwi linye,
ngoba le ayisondaba yamapolitika, ayisondaba yamaphathi, kodwa indaba eyokuthi elakusasa lethu njalo uZulu. So kuqakathekile ukuthi uZulu sibambane njalo, siyale kanye ngelizwi elilodwa ukuthi hayi cha, ngitsho lokhu asikuvumi, njalo asingeke sakuvuma sikhanyela.
Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi umangaliswa ngabaphikisa inguquko kusisekelo sombuso welizwe phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2, ngoba ethi lumsebenzi uqhutshwe kulandelwa imithetho yelizwe.
The voice is already bolted and to make noise. It doesn't make any sense. For I am entitled to their opinion at any time, but there are processes that are done. If those processes were duly followed to be later.
Kwasekelwa ngokhokhela inhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi.
Indaba ye-amendment leyo ayiqalanga namhlanje. Abantu laba abathi bona bafundile, abathi bona balolwazi, abathi bona bayakwazi ukuxazulula le ndaba bebesidulele, namhlanje sebesithi bona bayenza irally eyokuthi bareverse i-constitutional amendment. Kambe sure uke wayibona imhlolo enjalo? Mina ngibona ngazathi irally leyi ivele i-project kuphela ekuparada some rebellious motions, mhlawumbe ukuchaza ama-donors. Ayizwakali indaba yangkhona.
Osekusenzakala unkosazana Mpambi uthi akuyi kuguqula umsebenzi osuwenziwe kulandelwa indlela esemthethweni zokulolonga umthetho edale lePhalamende. Kodwa abaphatheke emhlanganweni wayizolo ntambama bathi bakhathazekile ngokwenzakalayo, befuna amalunga edale lePhalamende achiyane lomkhuba wokuguqula lokho okwabekwa ngabantu kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013 njalo bezimisele ukuvimba ngazo zonke indlela okubi okufuna ukwenziwa kiso. Ukwamukelwa kwe-Constitution of Zimbabwe Amendment No. 2 Bill ngamalunga edale le-National House of Assembly lele-Senate bathi kuyisibonelo sobuqholo bukahulumende okhona sokufuna ukubuyisela muva umbuso kaZulu kungeniswa okantando kayiphikiswa. Sikhuluma nje sekule ncwadi yezikhalazo i-petition efakwe enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ekhuthaza uZulu ukuba atsho imbono yakhe ngenguquko kusisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje umbiko esisanda ukuwamukela uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesayinile umthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kwethulwe yisikhulumeli sehofisi yakhe umnumzana George Charamba embikweni awethule enkundleni yokuxhumana yebulenjini eTwitter.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Izifundo zabantwana abaqala ibanga lika Form 5 ziyaqala ngomvulo ozayo njalo abazali baveza imizwa ehlukeneyo ngalokho. Abanye bathi kulungile ukuthi abantwana bafunde kodwa abanye ngabathi lokhu kubafaka ebunzimeni ngoba imali zokubhadalela indleko zesikolo zingekho. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isilinganiso sabafundi abaphumelele emihlolisweni kaForm 4 ngomnyaka odlileyo singamachumi phose amabili lanhlanu ekhulwini, i-24.8%, okuyisilinganiso esehle kakhulu kulesomnyaka ka-2019 samachumi aphezu kwamathathu ekhulwini, i-31.6%. Unkosikazi Gertrude Chuma, umzali wakobulawayo, uthi lokhu kulicebo elihle ukuthi abantwana baqalele ukufunda ukuze bengalahlekelwa yisikhathi ezifundeni zabo.
Siyananzelela njengabazali ukuthi abantwana baphuthelwe izifundo kumnyaka ophelileyo. Lokhu yikho okudale ukuthi bengaphumeleli kuhle ezifundweni zabo. Mina ngibona kukuhle ukuthi bahle baqale ngoba ama-results esephumile ukuthi bafunde. Siyananzelela ukuthi i-pass rate iyehle kakhulu compared to 2019. Ayikhona ku-A-level kodwa kubo bonke ababhale imihloliso umnyaka ophelileyo. Silethemba lokuthi ukuvula kwezikolo yikuthi abantwana bafunde, kuzanywa ukuthi bafunde khona kuzaba lempumela engcono lonyaka.
Unkosikazi Shina Sibanda, isakhamuzi saseMakhokhoba, uthi ezikolo akukalungi konke ukuthi abantwana sebengaqala ukuthi bafunde.
Asithokozi nxa kuthiwa abantwana be-A-level baqalisa ukufunda on Monday. Ngoba as we speak ezikolo there's a lot of disorganization. Abanye bakathatha ama-results abo. Mina njengomzali ngibona ukuthi babe sebeqedile by Monday ukuthi sebenzele konke ba-clear, baphiwa ama-slips abo, kwathengwa ama-informu, kwabhadalwa ama-fees. Kusase kunenga okumele bakwenze before ngabe baya banika maybe a week or two before beqala ukufunda izifundo zabo zika-form 5.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, umzali ohlala eNkulumane, yena ukhala ngokuthi kuzaba nzima ukubhadalela indleko zesikolo.
Hayi, indaba yabo lower 6 le inzima kakhulu. Sesikhangela ukuthi ama-results aphuzile ukuphuma. Njalo bese singasakwazi ukuthi aphuma nini. Zukuzuku asephumile kule viki nesitiki sokuthiwa sekumele ukuthi abantwana behambe esikolo lower 6. Kambe abazali singabazali siyabe sisithethe ngaphi imali, sesikhangela ukuthi isimo sangkhona sinjani. Ngabe kuthiwa babekezelile at least maybe kwadlula iviki eyodwa kumbe ezimbili kwenza ukuthi abadala labo belungiselele. Ngoba isikolo fees siyafunakala, ama-informa afunakala, zonke lezo zinto zinzima, awululi ukuthi umuntu azihlanganise ngesikhathi esincane.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi abafundi ababhale imihloliso nyakenye benze kuhle kakhulu uma kukhanyelwa ukuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside.
The quality of the O-level results was quite commendable given the COVID-19 induced lockdowns which forced schools to close for prolonged periods of time in 2020.
Xa sikhangele impumelela yabafundi bomnyaka ophelileyo sibona benze kuhle kakhulu uma sikhangele ukuthi bebephakathi komkhuhlane we-COVID-19 owadalwa ukuba izikolo zivalwe okwesikhathi eside. Futhi imbadalo yesikolo abafundi abaqala ulowa 6 kuviki ezayo kule ndlela efakiweyo nguhulumende ukuthi isetshenziswe ukuze babhadale imali elingana lamalanga abazawahamba esikolo.
Abogatsha lwezemfundo bethule umbiko olaya izikolo ukuthi azisavunyelwa ukubamba impumela yabafundi uma bengaqedanga ukubhadala inhlawulo zesikolo. Izikolo sezikhuthazwa ukuthi zizame amanye amacebo okuthola inhlawulo kubafundi labazali ngendlela ezingasoze zivimbe abafundi ukuqhubekela phambili besiya kusibanga esilandelayo semfundo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemele yawubikwa ekhanya ebhekane lobunzima bokukhetha abazamela uhulumende wakhe wamanye amazwe. Sekwedlule inyanga ezintathu esembusweni, uBiden ebikwa esenelise ukukhetha abameli abalishumi lanye kuphela 11 phakathi kwabangamashumi athobami nembili 80 okumele abakhethe bathunyelwe emazweni achiyeneyo omhlaba. Odokotela baseNepal okulilizwe elingumakhelwane wele India ehlaselwe kakubi kunyanga ezimbili ezedluleyo yi-COVID-19 bathi ilizwe labo lilakho ukubhekana lobunzima bunye obukumakhelwane bokusilela kwemibheda yokulalisa izigulane ezibanjwe yileli gcikwane kanye lamatanka omoya wokuphefumula awe-oxygen ezibhedlela zelizwe. Inani lesebebanjwa yi-COVID-19 kwele Nepal libikwa liqansa okwethusayo. Umongameli Felix Tshisekedi wakwele DRC wethule umthetho wokuvimba umamanzonzo komumo wezinto okwenyanga yonke esigabeni ze-Ituri leKivu lapho abalweli bakabahlamuki asebehlasela abebutho likahulumende kanye labantu makhaza abangahlomanga. Umqondisi wenhlanganiso yibona ngezokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization WTO uncome inyathelo elithethwe nguhulumende welemelika lokusekela ukusebenzisana lamanye amazwe omhlaba kwezokulungiswa kwemithi yejekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine esithi kuzanceda kakhulu ekuthini amanye amazwe angenelise ukulungisa leli jekiseni athole lawo ulumuthi. Utsho lokhu emhlanganweni obusenzelwa edolobheni le-Florence we-Italy.
Abenhlanganiso yenjube lobhengula Constituency Committee basungule uhlelo olujonge ukuthuthukisa abasakhulayo abaswelayo ngokubahlawulela indleko zemfundo. Ngasikhathi sinye banikeze isipho samatanka amanzi ezikolweni ezintathu. Baphinde bagebha isiborane ngenhloso yokwehlisa udubo lwamanzi enjube. Ukuze sizwe ukunenga lolu daba, uMike Hove weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkosana Mazibisa olilunga lenhlanganiso yeNjobelo Bhengula Constituency Committee.
INjobelo Bhengula Constituency Development Committee yikomiti ebunjwa ngamawadi womabili esebenza lo MP ekuthuthukiseni isigaba. So singu 20 kulalaba ababemele izikolo, abanye bemele ozibuthe, abanye bemele ama residency, labanye bemele people living with disability. Phakathi kwena le committee ekusebenzeni kwethu siqale ibhezari sisebenzisana lo MP uGift Banda, Honorable Gift Banda. Le bhezari ithinta izikolo zonke ezingu 10 ku constituency.
Mazibisa uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu bangaki?
Isikolo ngesikolo bakhethe abantwana ababili abaye babakhangela ukuthi abantwana laba gifted kodwa badinga usizo, usizo loncedo kakhulu.
Njengenhlanganiso likhangela ukuhlawulela imfundo zabatsha kusiyafika kuliphi izinga zemfundo zabo.
So currently we have 20 kids under the bursary esibabhadalelayo for the whole year. Beze beqeda nxa eseprimary yazeqeda ugrade 7, nxa esesecondary yazeqeda. Isizathu sethu ukuthi laba bantwana bafocus kakhulu esifundweni bengela stress sokuthi kathi fees uhamba njani. At the same time kuyindlela yokuthi nxa kulabanye abantu esingaxhasana labo basixhase lathi vele sisehambeni sihamba khonapha. Isifiso sethu ukuthi since it's the first year sikwanise ukuincorporate as many as we can depending on the availability of the funds. Lezo mali kasimali ezivela kwabanye abantu zimali ezisuka ezikhwameni zethu, sisebenza ndawonye lo MP sikhangele inhlupho esihlangana nazo ku-constituency. Sikhona lapha again ku-bursary sikhandela ukuthi abanye abantwana bazazuza mhlawumbe ama-donors ama-scholarship to study further to university level or to polytechnic or to vocational. Kusiya ngobudlelwane esibuzuzilela abanye abantu mhlawumbe le nzalo yaloneso sigaba abalesifiso sokunceda.
Phansi kwalolu hlelo liyasho njalo ukuthi lanikeza izikolo ezintathu ama-jojo tanks liphinde lakwakha amabhoho ajonge ukusiza izakhamizi zeNjube constituency. Awusitshele okuningi ngalokho.
Under constituency development fund njenge-committee sazuza imali evela kuhulumende lana kuzothiwa ngama-CDF. Yona le ama-CDF ekubuyeni kwayo njenge-committee sa-prioritize esithi thina i-water augmentation program. Njengobulawayo amanzi ahlupha ashoda, so imali thebuyile sameka sure ukuthi bowl esasiyidrillile yakuqala siyayiqeda sifake into okuthiwa yi-bush pump uzizakhamizi yenelise ukuzuza amanzi. Ibhoholi le ikuwathi 12 duze leNjube ehholu lamapholisa lemkambo lemagrosa and the grounds. So it was strategic location where everyone can access it even near the main road of la Kolinchova. So saqeda at the same time sasinanzelela ukuthi underwater augmentation project yethu lelapha kulezikolo ezidinga amanzi. For example sinjengesikhulile sahlupheka kakhulu ngendaba yamanzi, so sathenga ama jojo tanki amathathu. Each jojo tanki ibe 5000 liter. We ended over to isikolo ezintathu, isikhulile high school, iLobhengula High, leNkanyezi primary school. Lezo izikolo ezikuNjube loBhengula constituency for the water augmentation program. Isifiso sethu ukuthi kungapheli kuzikolo zenze ezintathu. Sifisa ukuthi ngayo iprogram yethu iyakhula, zonke izikolo ezikuconstituency zibe lamabhoholi plus zibe lama jojo tanks. Sabe senzela ukuthi ama water bowls anxa ebuya afile ezikolo, ngoba ezikolo khathesi kokugcwele khona abantwana and ukumemetheka kwe-COVID kukhulu. Nxa bengaswela indawo yokuthi bageze izandla kumbe bazincede. Bese sisithi thina kulabo abafisa ukusincedisa sitholakala ku-office 9A and 9B loBhengula Housing Office.
Lo ngumnumzana Nkosana Mazibisa, ilunga lenhlanganiso yeNjube loBhengula Constituency Committee, wabexoxa ecingweni lo Mike Hove weStudio 7 ekoBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweetie.
Was a Friday, lamhla silomculi womdumo werumba ozibiza ngegama lokuthi nguChaputika ehamba leqembu lakhe ele St. Paul Express Band bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Inzimakazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Hey, hey. I'm a
utika insizwa edabuka phansi le elupane kodwa uhlabela ekwele South Africa nangu ezethula
mina kuzalwa ngizalwa khona e St Paul esigabeni sasendawana igamalele lithi chapotika lize ngomusic mina i real name ngiThemkosi ndothwa ngizalwa endawana kwaChaba kwaphenzela khona into zamakatari avela vele ngikhula zithi batshele ekhaya so kwavela kwaba into ekhona nje yayilume egazini kwamanje ngizamusic wami seJoburg ngabe ngifuna thinte enambeni zami ezithi 061 077 3695.
Idlalade leli lilesihloko esithi Inzimakazi, le ngenye yengoma ezihamba phambili. Chaputika ungabachiyela wapi amazwi, yiziphi inhlelo ongafuna ukubazisa ngazo, njalo lokuthi kuyini okuphekayo sikhuluma nje?
Abalandeli bathembisa ukuthi ngoDisemba ngizobaqhamulela umusic weSt Paul Express Pinde yabe ngikhona eSt Paul ezitolo ngitshaya elive show bathembisa ukuhle ukuthi abantu bephume bonke izindawo zonke Gwamba Jiva, Kushanka, Kudubu, Kavela, Ndawani, Zakamu zonke zendawana zitetela abantwana bebona uChaputika besenzani, Echebe Chebe, Mbulisa konke yonke indawo yonke lana kopi, kuphi kuphi izindawo zonke ngizibalayo nje, kumfanele zituzane neSt Paul, Manansa, Semvubu, Malungu. Bephume bonke abalandeli bebe ngoDisemba.
Uphuma ke enkundleni uChaputika leqembu lakhe leSt Paul Express Band ngale.
Ozibiza ngegama lokuthi uChaputika ehamba leqembu lakhe ele St Paul Express Band. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayinile umthetho we Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kwethulwe isikhulumeli sehofisi yakhe umnumzana George Charamba embikweni awethule enkundleni yokuxhumana yebulenjini eTwitter. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.